asairi pane pakava kwa new parliament ya usimbabwe yakava kwa kubantakti ayaka pera parliament yu wakava itazi awana baza mputi ku Rwanda awana baza ku Rwanda nama fatinu wa transpose viji chusina zahe mzama nabu kenda kubi ku Rwanda tu maonera kata baza ya tarawuna mbeba isus asi vandu mberi ma Tanzania
company yacho inonzi chii sarai
company inonzi Simba logistics and equipment supply
saka imimuri ku Zimbabwe makapiwa mariaka wanda si
ku Zimbabwe vanu hawazwa wakaita manjika wakati offer 70% ye maria takanga tawirirana asi takazo discover kuti vanawo pa maria ayo yakuti 70% wakanga tinye pera nozi iwo kuma China wakati tukupa each company tukupatira 20,000 pa mota ndiyo ari kubhadhara 11,000 pa mota asi kupa China wakati ari kubhadhara 20,000 pa mota saka 11,000 wakabva kuti pa 70% kuti takawana ma 7,000 6.5
pane zvimwe here zvavakavanga vakavimbisa kuti vari kukuitira
izvi zvavakatirimbisa zvokuti nye pera ndezvokuti iwo vari kuti supreme create maboda but maboda vanhu ndo matakagarisa kusvika contract yedu yapera tisina kuti tichaenda contract yedu yakapera tichiri patunuma webva isaikafuura nemafambiro atinoita isusu taikwanisa kumafamba kuti pa 7 days tinenge tasvika kuRwanda and then 7 days tinenge tadzoka but takata a month tisina kuti tasvika
pari zvino zvizvi chaizvo zvamakatakura uyezve maakufunga kuita sei manje
isusu chemo chedu chaizvo chatinacho ndechekuti taida kuti dei takwanisa kuti customs yekutanzania dei yawirirana nesu takwanisa kudzivisa zvinhu izvi mutanzania mucustoms tozvisiya since contract yedu yakapera and then kana ivo vachida kuti tiendeze mberi kutanga kuti pabalansi yedu tiri panapa and then towirirana kuti panew contract votipa kuti mari yedu kana vatipa mari yedu tobva takontinua totodzika zvinhu zvavo kutokati vachanomira kumberi nokuti so far vari ikoko vari kutambudzika kuti voita sei kuti vadzoke right now vari kutambudzika vakaofloda vane 3 weeks mota dzese pacontract dzanga dziri 40 asi pa40 va pane mota 8 dzekutanzania saka dzekutanzania dzakatosvika dzikatofloda kuna vati vakaofloda vakapuwa mari kuna vati vakatya vanhu kunyika kwavo inini ndakatakura dambu truck